Gurukota rinoona nezveupfumi, mapazi ose anechekuita nemafambisirwo ezveupfumi, kusanganisira mapazi akaita seremigodhi rekutengeserana uye bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, atanga kuita nhaurirano nevemabhizimisi vachizeya nyaya yekudzora dhora remunyika kana kuti ZimDollar. Asi nyaya iyi yakonzeresa mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti nyika yava kudzokera kumazivandadzoka sezvo kurembera kwayakaita pari zvino kuri nani pane kudonha. Asi vamwe vanotiwo nekushomeka kwakanyanya kuri kuita mari mumabhanga hapana kusiri kufa. Gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWalter Chidhakwa vanoti hurumende ine urongwa hwekudzora dhora remunyika kana kuti ZimDollar rakaberekwa negoridhe. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, vachidakwa vati izvi zviri kuitwa nenyaya yekuti munyika hamuna mari zvapakuti upfumi hunyanye kuenda kumawere. Vanotiwo hurumende yatotanga kuedza kutenga goridhe richapa kuti dhora remunyika ridzoke. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti pane misangano yakadai iri kuitwa nehurumende yakanangana nekudzora dhora remunyika.
Muhurukuro dziri kungoitwa ndofunga dzichingori nhaurirano dziri kuitwa sokuti hurumende iri kusangana nemabazi akasiyana siyana emabhizimusi vachitsvaka kuona kuti ndedzipi nzira dzingaitwe. Saka chanetsa ndechekuti tingaende mberi here tichishandisa dhora rekuAmerica iri reserve currency pamusorozve pekunge iriwo mari inoshandiswa kutenda nekutengesa zvinhu munyika.
Asi vamutashu vatenda kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu chivimbo chekuti yagadzirisa zvose zvinodiwa kuti dhora ridzoke pasingazoite zinyekenyeke.
Ndingati inhaurirano dzichiri kuitwa isu hatisati tanyanyaona zvedu kuti varoda kunge vachizvifambisa sei, asi tinoona sekuti isisu kana zvikaitwa nemumwero kwawo sekuti hapana nyika inoda kuramba ichirarama nemari dzekunesii. Nyika yega yega inofanira kunge ine mari yayo. Zvine zvakawanda zvinenge richitarisa munhu katarisa kuti kusouth africa vane south african rand, kuzambia vane zambian kwacha, kumozambique vane netikashi, zvichimboenda zvakadaro. Saka isusu wose nyika tagara taive tichizosvika pachinhanho chekuti nyika yaifanira kunge ichidawo kushandisa mari yayo. Saka kunyange dai nguva yoyo ikasvika zvino kana munguva inotevera, zvino zvatagara tichitarisira sekuti pakuparurwa kwakaitwa mari yekune dzimwe nyika iyi zvakanga zvagara zvichizivikanwa kuti mari iyi yakanga isingazoshandiswe munyika kwenguva yakareba zvienda nekuenda zvisina muganhu.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatenda ibiti, avo vati kuda kudzora dhora remunyika pari zvino kukokera mhepo wakasenga mamera mutswanda.
Gwaro guru reIMF staff mission inge iri muno muarticle 4 ichitaura kuti biggest problem yaita muZimbabwe ndeyekuti vanhu havanongospenda mari, vozoborrowa to cover where what they've spent. So even if vakadzosa Zimbabwean dollar, that to mean is that tinongodzoka kuhyperinflation iya iya yema231,000,000% yema500,000,000%.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vatiwo vanotenderana nemaonero avabiti.
Dambudziko ratinaendere kuti kuti tiunze ZimDollar tirifanira taane mareserves akakwana eforeign currency anotibatsira kuti kana taunza mari yedu tikana tauda kuinitsvaga hatizoshayiwi mari iyoyi kubhengi. Saka hapana chakaipa kuti dai zvinhu zvaya zviri zvatotarisira kuti hurumende iunze mari yeZimDollar yechisapotwa negold. Asi dambudziko ratinara nderekuti hatina mareserves egold mureserve bank. Chakatanga ndechakachenzesa chenyeza patakaita zvebond note vamangudya vakatiudza kuti vari $200,000,000 yavakapuwa nafi Exim Bank. Ichireva kuti kana munhu apuwa bond note akaenda kubhengi achasvika onopiwa maUS dollars nekuti yainzi iri backed up pachirungu iriko kureserve bank. Asi zvitakaona tese nezvatikora nhasi zvekuti ukaenda nebond note weda kutenga zvinhu zvekunze kwenyika, mabhengi haasi kutambira bond note semari inoshandiswa kunze kwenyika. Asi kureserve bank kunonzi kune mari iriko yakabheka bond note. Saka kana tatadza kufufila ipapo kutanga ipapo hatizokwanisi kutenda hurumende kuti inokwanisa kutiunzira maZimDollar. Hurukuro yeZimDollar haifanira kutotanga zvachose. ZimDollar ine mamemories akashata kuti vanhu vakarasa mapensheni avo nyaya yeZimDollar iyoyo. Vanhu vazhinji vakazvimboona vaya pazero maakaunti asina chinhu. Ukaita semaakaunti akashowa nereserve bank mari yerumu bank i2% yetotal deposit zvichireva kuti madeposita akaitwa nevanhu mubank $60 billion mari irimo ine hard cash inokwanisa kunotorwa imomo i2% inova tichingati close to $300 million saka vanhu vari kuenda chirwirame kunotora mari kubank dambudziko redu ndekuti tofanira kuexpora tofanira kuunza mainvestors haungaunze investor uchiti kwa indigenization ngavabvise indigenization iyoyo nokuti hanzi uya ndikuroora uri mukadzi ndokuroora atindokuroora everyday zvakamboita yekupi ndiani mukadzi akapedza nondorwa nemurume akadaro iyeyo ndiyo indigenization iyoyo yekuti vanhu ungavainveste kuzimbabwe notora 50% vapedza kuti hatina mari kupa zimudhola aiwa tisoda izvo tinoda kuti vaunze mari chaiyo chaiyo ngavabvise mitemo isina musoro wese yana indigenization iyoyo tionawo chii chinochinja.
Mashoko aya atsinirwawo navabiti avo vati hurumende inoziva zvinofanira kuitwa uye ikasadaro inenge yazvisikira moto muziso.
Zvinyawe zvaakurana ikonomi zvigure zvekudzivarisa kwavana nyamadau. Gold reserve yakatsoshandiswa kudhara kuma1970 when Federal Reserve Bank kwamuri ikoko abandoned it. The problem is twofold. Number one, gold racho kuti tizoriunganidza kuti titi tane gold rinokwanisa kusvika value $9 billion tatamboita seiko. Two, gold racho ndirinotengwa and rinotengwa kane international price kurokoza arida $US because ari kuri tikera kapasapa. If you don't give him the $US anongotengesa through side marketing parallel marketing kusouth africa zvinova zviri kuitika. So it's not as if kuti gold racho mavhu anongomwayikwa haasi mavhu. Three, the idea yekuti muite gold backed currency kupenga nekuti munenge maane zvinotuka. The currency itself, the $ or zim dollar, is a store of value. Moita imwe duplicate yegold. That's why all countries abandon it. That's why vakushanda inonzi mareserves. Do you have reserves of foreign currency? That's how modern economies function. And the world currency of reserve is the United States of America. That's why every country in a United States dollar, because dollar reserve yako.
Muna 2009, Zimbabwe yakatanga kushandisa mari yekune dzimwe nyika mushure mekunge mabera checks ainge aparurwa nevaiva governor weRBZ vaGideon Gono anyanya kushaya simba kubva muna 2008 kusvika muna 2009. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri nani kuti Zimbabwe ishandise rand rekusouth africa asi vamwe vanotiwo zviripo pari zvino zvekushandisa mari dzakasiyana-siyana kubva kunyika dzakawanda zvitori nani asi kuti izvi zviitike. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende inofanira kusiya nyaya yekuita nhafu ichidya zvinhu zvakawandisa iyo isina zvainazvo mudura.